Tiripa msangano wakarongwa ne International Parliamentary Alliance on China. Msangano unokurudzira kuti China ishande zvakanaka nedzimwe nyika isaite utsinyiriro. Saka kune maparlamentarians anobva kunyika dzakawanda, over 30 countries. Vamwe vashoma vari kubva kuAfrica, kune umwe anobva kuUganda neumwe anobva kuTanzania, neniwo ndinobva kuZimbabwe. Ndini ndega nenge parliament yabva kuSouthern Africa rokuSadc region. Saka ndiri kumirira maparlamentarians ese ari kuSadc.
Zvii zvamuri kukurukura pari zvino?
Tiri kukurukura nyaya yekuti tingashanda sei senyika kuti tibatsirane kuti China isarambe ichiita zvari kuita nyika dzakawanda. Iri kuita utsvanyiriri, iri kutora upfumi hwenyika. Zvairi kuita kuwange kumarasha uko ndo zvairi kuita kune dzimwe nyika, uye iri kurwisana nenyika inonzi Taiwan.
Zvii zvimwewo zvamuri kukurudzira kuti zviitwe kumusangano uyu vamolokele?
Tiri kukurudzira solidarity nyika inonzi Ukraine yakaitwa invasion neRussia. Saka ndedzimwe dzatiriita. Saka ndiri kutarisira kuti mushure peconference iyi tinenge takutoshanda maparlamentarians ekuZimbabwe nemamwe maparlamentarians edzimwe nyika kuti tibatsirane kuti China kana iri muno muZimbabwe ishande zvakanaka nevanhu vekuZimbabwe, isavabira upfumi hwavo, isavatsvanyirira.